manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 30/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
changa chiri kuzivikanwa chinoonekwa nemunhu wese sekuti vaiberi chiwenga murwere toda kuzivikanwa kuti kodzero dzavo dzekuonekwa nana chiremba dzekunge vari kuchipatara dzakaziswa here uyezve kodzero yavo yekuva pamberi pematare edzimhosva asina paakarerekera nenguva yakafanira iri kuremekedzwa here
Nyanzvi yezvemutemo yekurudzira kuti mudzimai wemutevedzero wemutungamiri wenyika, amai Mary Chiwenga, avo vari muusungwa, vange vachichengetedzwa kodzero dzavo mushure mekunge mutongi wedare ramagistrate aendesa nyaya yomberi kumusi wa14 ndira gore rinouya. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Chimwe chirongwa chiri kuitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chekudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana chobatsira madzimai akawanda emugweru kuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya mudzimai wemwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Chiwenga vaendeswa kudzokorora nyaya mudzimai wemumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa yaendeswa mberi zvakare kumusi wa14 ndira gore rinouya nemutongi wedare ramagistrate vaCrispin Mberwere apo vanotarisirwa kuzodzoka zvakare vachitongwa kushika pavanzi vagodzoka zvakare kudare muzvare Mubayiwa vacharamba vari muhusungwa muzvare Mubayiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa vari kupomerwa mhosva dzinoti yekuda kuuraya murume wavo yekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo nemurume wavo mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga avanoti muzvare Mubayiwa vanosungirwa nemubumbiro remutemo wenyika kuti kodzero dzavo dziremekedzwe vari muusungwa
pane matambudziko angangowanikwapo zvinenge zvida kuti zvionekwe kumagweta avo kuti hapana zvichemo here asi kutanga chiri kuzivikanwa chinoonekwa nemunhu wese ndechekuti vaiberi chiwenga murwere zvinoda kuzivikanwa kuti kodzero dzavo dzekuonekwa nana chiremba dzekunge vari kuchipatara dzazadziswa here uyezve kodzero yavo semunhuwo zvati wemuZimbabwe yekuva pamberi pematare edzimhosva asina kwaakarerekera nenguva yakafanira iri kuremekedzwa here nekuti tikaona kuti nguva yavakasungwa yakabva yangonangana nenguva yavanga vari kuita matambudziko ekunetsana mumba mavo nekutaurwa kwakaitwa mumapepanhau zvoita sekuti vemitemo vanogona kunge vaine rimwero nemutevedzero wemutungamiri wenyika vaChiwenga ndo zvinoda kuti zvijekeswe kuti nyaya yavo iri kumbofambiswa sei hapana here kushandiswa kwemapazi emutemo kushungurudza kana kuvhiringa kodzero dzamai Mary Chiwenga itsvagurudzo inofanira kuti itoitwa iyoyo
tsvagiridzo iyi inenge yaakuitwa nani uyezve pari zvino munoona zvichizofamba sei munguva inotevera takatarisawo madzimai nekubatwa kunoitwa nyaya dzavo
chekutanga chinokurumidza kuti ndechekuti hama dzamai Mary Chiwenga dzinofanira kukurumidza kumira uyezve kana vaine magweta ari kuvamiririra taimboverenga mumapepa kuti zvichida muzvare Beatrice Mutetwa anogona kunge ari iye umwe waari kuvamiririra ndo vanhu vanofanira kuti vakurumidze kuona kuti hapana dambudziko riripo here uyezve kutsigira nekusimbisa kodzero dzamai Mary Chiwenga zvakarewo zvakakosha kuti masangano akazvimirira ekodzero kunyanyanyaya masangano emadzimai asi mudziwo musoro aongorore nyaya iyi aone kuti hapana kutyoro kwekodzero kuri kuitwa izvi hazvireve kuti kupindira munyaya dzezanu PF zvinongoreva chete kuti mai Mary Chiwenga mudzimai ane kodzero asingafaniri kukanganikwa kunyange zvazvo vanga vari mugudza nezanu PF.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunhare kuBritain naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta iri mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakwereta mari yakawanda yekuti ikwanise kuvaka zvikoro zvepasi zvitatu, kugadziridza migwagwa yemukati meguta pamwe nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwewo nekuwanisa vagari mvura yakachena. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo pamusoro peurongwa hweguta ravo muna 2020.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita urongwa hwekanzu hwegora 2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Dzekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa manyaya dzekuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu chidiki diki chatichakwanisawo sekanzuro.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuro vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back chikwere tichimboita road. Particularly MCDG yose tomboita maroads yedu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvimwe zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekendari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nemudiviro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvii zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratikubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regularisation. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa vanofanirwa kubviswa, vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tikutarisira kuti tichange takwanisa kuwana mvura kudhamu kanyamo nekutaura kwandakaita nehurumende bcause dhamu rechivero rapshomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tikanga takuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei bcause kutaura kwandirikuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njefri kugadzirisa maclarifya mafilters mawesi ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatiriparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunhare muHarare neStudio 7. Panguva iyo veruzhinji vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, chimwe chirongwa chiri kuitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chinodzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira sipo, mafuta ekuzora, makanjira nezvimwe, chinonzi chiri kubatsira madzimai aya kuti akwanise kuriritira mhuri dzavo. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusave nemitemo yakajeka uye kushayikwa kwemagetsi nemvura munyika ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti upfumi hwenyika husasimukira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chiso chaamai Janet Chinokoro chinoratidza mufaro apo vanoratidza zvibhodhoro zvemafuta ekuzora nesipo yekuwachisa zvavanogadzira pamba pavo. Amai Chinokoro vane makore 20 nemapfumbamwe ekuberekwa. Vane vana vatatu uye vanogara mumusha unogara veruzhinji wemukoba 6 muguta reGweru. vanoti vakatanga kuita zvekugadzira mafuta nesipo pakutanga kwegore mushure medzidziso yavakawana kuburikidza nechikamu chemudunhu reMidlands chesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe WECOZ rinove sangano rakazvimirira rega rinoshanda mukubatsira kusimudzira madzimai.
Ndoo kwandakawana kubetserwa kuti munhukadzi anokwanisa kuzvimiririra, anokwanisa kuita mabasa emaoko. Ndopa ndakadzidzira kugadzira sipo, mapetroleum jelly, madishwashi, nedrink.
Amai chinokoro vanoti vanokwanisa kugadzira tani rimwe chete resipo pamwedzi nemafuta ekuzora izvo vanotengesa kune vezvitoro uye kuvanhuwo zvavo. Havana kuda kubuda pachena kuti vanowana mari pamwedzi nebasa ravo iri, asi amai chinokoro vanotaura pachena kuti vaimbonetsana zvikuru nemurume wavo nekuda kwekusawana mari yakakwana. Vanoti upenyu hwavo hwashanduka chose uye vave kukwanisa kuwana mari yekubatsira murume wavo kuriritira mhuri.
Sengezvo takatokwanisa kutenga stendi yedu, propati yemumba yedu tikutotengawo tichitowedzera tichitowedzera. Kumusha kuvabereki takutokwanisa kutoti mwedzi wega wega tichikwanisa kutotumirawo mari.
Asi amai chinokoro vanochema chema nerekuti kusavepo kwemagetsi nemvura zvakakwana kunovhiringidza basa ravo.
Tikatotonika usiku kuti tikwanise kushandisa magetsi. Chero mvura yacho tomukira usiku kuti kwanise kuishandisa. Zvinova zvinodzosera basa redu kumashure.
Muzvare Molin Mutobwa vane makore 30 ekuberekwa uye ndemumwe wevanhu vanoshanda nesangano reWECOZ mukudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Muzvare Mutobwa vakadzidzira zvekugadzira sipo nezvimwe zvakasiyana siyana mushure mekuona chimwe chikwata chevaidzidzisa vanhu kuita izvi paWhatsApp. Mumwe munhu wavanoziva ndiye akazovaudza nezvesangano reWECOZ nechirongwa charo chekudzidzisa vanhu kadzi nezvemubato wemaoko. Vanoti nemari yavanowana kubva mukudzidzisa vamwe ivo vave kukwanisa kugadzira zvimwe zvinhu zvakawanda. Vanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi nemvura kunokanganisa basa ravo, asi vanotiwo vanofara kuti vanoverengwa pakati pevanhu vari kukwanisa kuriritira mhuri dzavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika.
Mhuri yangu inini haina chainoshayiwa chainoti ichi ndochatiri kudawo chiri kuitwawo nevamwe. Zvese ndiri kukwanisa kuzviita through mubato wangu wemaoko iyoyo yandiri kuita. Uyezve ndatove neregistered company, ndakukwanisawo kuita zvinhu zvangu chiri kuendesawo kumabig shops zviri pamutemo.
Gwaro rakaburiswa namazvikokota wekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations amai Elva Hilal mushure meongororo yavakaita munyika munambudzi rinoratidza kuti chikamu chinopfuura 60 chevanhu vari munyika chiri kutadza kuwana kudya kwakakwana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Amai Alice Makata ndiwo sachigaro weWECOZ mudunhu reMidlands.
Kufamba kwedu tichidzidzisa madzimai nezvekodzero idzi, takaona kuti chishuviro nechidiso chedu seMidlands chapter kuti madzimai nevasikana vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvakazara achingabudiriri kana madzimai edu aya vachiri kungomirira nekutarisira mari nezvakasiyana siyana kubva kuna nababa. Takabva tatanga chirongwa chekudzidzisa madzimai edu mibato yemaoko.
VaVincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira. Vanoti hazvishamisi kuti veruzhinji vave kurarama nemabasa akasiyana siyana ekuzviitira nekuti maindastiri nemakambani akawanda akavharwa nekuda kwekuondomoka kwehupfumi. VaDidmas Tewa vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro uye muongorori wezveupfumi akazvimirira. Vanoti mabasa ekuzviitira nemabhizinisi madiki zvinogona kusimudzira upfumi hwenyika kana hurumende ikazvikoshesa. Seuchapupu hwakapiwa nemadzimai ari kuita mabasa emaoko, zviri pachena kuti chirongwa ichi chabatsira chaizvo mukuunza upenyu huri nani mumhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne1540 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguwe kwenye timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeGuinea-Bissau iri kuverenga zvakabuda musarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti presidential runoff iyo yakaitwa murunyararo nezuro musi wesvondo. Vakuru vakuru muNew York vanoti munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nekubayiwa nebanga kwevanhu vashanu pamba pomumwe mudzidzisi wechijudha munguva yaipembererwa usiku wechinomwe hweHanuka nemugovera usiku ave muusungwa. Mamwe madzimai anorarama neutachiwana hweHIV AIDS anoti chero zvazvo ari kunwa mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi haasi kuziva uwandu hwemasoja anorwisa utachiwana uhu miri yavo nekuti haasi kupiwa magwaro anoratidza kuti mishonga iyi iri kuvashandira zvakanaka here kana kuti kwete. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yakaitwa neStudio 7 nemamwe madzimai akabva kunzvimbo dzakasiyana siyana nguva pfupi ichangopfuura, madzimai aya akataura kuti nyaya iyi ndiyo yanonotsa kuti vatangise kupiwa mushonga mutsva unonzi tenofovir lamivudine nedolutegravir kana kuti TLD uyo wakaparwa nebazi reutano muna Nyamavhuvhu gore rino. Mushonga weTLD ndiwo wave kutsiva mushonga unonzi tenofovir lamivudine neifavirenz kana kuti TLE nokuti LD yakaonekwa kuti inokurumidza kudzikisa huwandu hweutachiwana hweHIV AIDS mukati menguva pfupi pfupi. Munhu wese anorarama nehutachiwana hweHIV anofanira kuongororwa kaviri pagore kuti vanachiremba vazive kuti mishonga inodzivirira kupararira kwehutachiwana uhu iri kushanda kana kuwirirana neutano hwake here kana achinwa mishonga iyi. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuitika nekuti mishina inoongorora ropa vanorarama neutachiwana inonzi viral load testing machines inogara yakafa uye mizhinji yacho iri kure nekumakiriniki kwavanotambirira mishonga yavo zvokuti rimwe ropa rinosvika rashata nenyaya yekushaya magetsi anofambisa mafiriji anochengeterwa ropa iri. Amai Barbara Parashito vekumabvuku vanoti vave kuora moyo nokuti vatove nemakore maviri vasingazive kuti ropa ravo rakamira sei.
So far ndatone gonorare and some was not very low jam yakamira se even kuti ndichinjwa ndiende pa new drug riko here DTG vari kumirira kuda machi mari south saka ndikora mari chingodzokera here chingonotorwa very low.
My Bridget Tamai avo vanoshanda neveutano mumusha weCaledonia muHarare vanoti kune madzimai anorarama nekuita zvepabonde ayo asingachadzoka kukiriniki yeko nemhosva yekunonoka kuri kuita magwaro anotaura mamiriro akaita ropa ravo.
Obvious ngacho ndoma tipota zvatiri kutozoziita tipota tracking kuti azonzi maresults yako haana kubuda like zvatiri kunzwa it's for now kumutidzoka kuti kaadzoki nokuti ararira achishanda achitsvaga mari.
Baba Silas Tavara vanoshanda kuOI Clinic iri paHarare Central Hospital vakatsinhirawo vachiti vanhu vese vanorarama nehutachiwana hweHIV AIDS vari kufanirwa kutangisa kunwa mushonga weTLD zvekuti vari kukurudzira hurumende kuti iise mishina yeviral load testing kumakiriniki ose.
Vari kusvika to tenolam DTT department asi damuzoruta ndekuti masasisi ari kunoka pe ari kuenda ari decentralized ari kunoka kuyanzi after 4-5 or even every 1 year asinaasinal job sakuti mashiwa manje achienda panew drug zvakuti zvakutora nguva yakati rebei saka tinoda toshuvira kudai zvaibviraka hurumende yawanza mamishinzi wayo kuenda on site kuitira kuti zvisave zvingocentralized.
Nyanzvi munyaya dzokuita tsvagurudzo dzezveutano vaAmos Milanzi vanoti viral load testing inokurudzirwa kuti iitwe nguva nenguva nokuti zvinobatsira kuti vazive kuti munhu ari kutora mishonga zvakanaka here kana kuti mushonga uri kubvumirana naye here.
Kana utachiwana hwakawanda hongu anokwanisa kuchinjwa mushonga kana kuti zvinoreva kuti hama redi ya isi kutora mshonga. Nituwa mwane kwa isi kutora mshonga, muka wabunza ni muromu. Asi muka wana shi ni muromu, mwana imuna, anenga asinga tori mshonga za chosi.
Vami lanzi vano tidambuzuku, ya waka wanapatwa gurudzo, ya waka ita gorerino mumatunu, mano mwe anoti mazoe vulawa Berengwa Harare Bait Bridge, Urungwe Nechiredzi, ndere kuti madzimai anotorwa wa ropa, asi hapana cha anozo udzwa, maerea nezhi nenge shaone kwa muro paracho.
Saka isi matamuzuka, taka wana, rikutanga rangari rekutini. Lakini wari kutoro, asina machines asha hakuna. Saka shuno kutuzera shua itika ndeshe kuti, wame toro wa ropa, roena, mariza uto reka kutoro. Kana achi zoka, arkuno noka kutoro. Mamwane toro kana 3 months asina kutoro. Apo muna nenga shini, ah unofana kutoro wa ropa, mwezini chana watiyo gaeli. Saka imu ino shika, mwasata wana mariza uto.
Vamilanzi vanoti izvi zvave kudzosera shure hondo yokupedza dambudziko rekutapuriranwa kweHIV AIDS.
Isiku tinofanira kupedza utachiwana weHIV kuti panosvika 2030. Asi munhu akasatorwa ropa kuti azive kuti wanhu utachiwana wakawanda sei. Dambudziko rinosangana naro ndekuti vanhu vacharamba vane utachiwana wakawanda vasingabatsiriki nekuti vanhu ati vana chiremba havazivi, vana mukoti havazivi kuti utachiwana wakawanda sei. Zvinobva zvaramba zviwedzera kutapurira.
Studio 7 yakamboedza kunzwa mukuru anoona nezvechirwere cherurinda neHIV AIDS mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi pamwe nemunyori mukuru webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba asi havana kupindura mibvunzo yavakatumirwa pambozha nhare dzavo kwesvendo mbiri dzadare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Gore ra2019 raive gore rekufara pamwe nekusuwa munyaya dzemitambo munyika, asi kufara ndiko kwaive kwakanyanyisa. Michael Kariati anotipa chikamu chekutanga chenyaya iyi.
Vacheveri vezvemitambo vakave nemufaro wakanyanyisa mugore ra2019, kunyanya apo vasikana vechikwata chenetball vemaGems vakashanya kuLiverpool, England, kumakwikwi eVitality World Cup uko vakanoshura mare. Hapana aitatira kuti chikwata ichi chichabuda chine chachakabata, asi maGems akaita mashiripiti ndokupedza ari pachinhano chechisere. Makwikwi akaunganidza zvikwata 10 nezvitanhatu zvinorura pasi rese. Chikwata ichi chakarova zvikwata zvine mukurumbira kusanganisira Sri Lanka, Northern Ireland neBarbados munzira yacho zvekuti chave kutarisira zvinodarika apa apo chave kugadzirira World Cup inotevera, iyo ichaitirwa muCape Town, South Africa muna 2023. Kunyange hazvo akasiyana nezvemutambo uyu, aimbove kapteni wechikwata ichi Perpetua Siachitema anoti chinangwa chevasikana ava ndechekudzokera kuWorld Cup kuti vanodarika zvavakaita kuLiverpool.
Tuda kudzokera zveWorld Cup, tuda kuqualify kudzokera zveWorld Cup, ipapo anditeta mukano wakakura kuti tikwanisa.
Captain Mutsa wechikwata ichi Felicitas Kwangwari anoti vakadzidza zvakawanda kubva kuLiverpool zvekuti vatimba kudarika zvavaive vari vasati vaendako.
Considering the fact that it's taken up in Liverpool and it was also a learning curve on the way, I think we will turn new skills and everything, and I think we can be a better side as compared with what we were last time.
Kofara munetbo kwakadarikawo nemutambo wetsiva, apo mutambi wemuZimbabwe Charles Manyuchi muna chivabvu akatora mikombe Global Boxing Union neUniversal Boxing Council mushure mekurova Pablo Acosta wekuArgentina, ndokuzowedzera zvekare nekupunzira pasi Diego Balado wekuArgentina zvekare nekutora mukombe weWorld Boxing Federation weuremu weMiddleweight. Izvi zviri kureva kuti mugore rimwe chete Manyuchi akatora mikombe yepasi rese mitatu. Muongorori wezvemitambo Vafara Ikambamura vanoti Manyuchi asimudzira zita renyika zvinodakadza zvekuti ave kufanira kupiwa ruremekedzo rwemumiriri wenyika.
VaManyuchi vanofanira kupuwawo passport yakapuwa guest COVID tirikuyeya diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Murongi wemitambo wetsiva vaClyde Musonda vanoti Zimbabwe ine vana manyuchi vakawandisa zvekuti vakawana rubatsiro rwakakwana mutambo uyu unosimuka kudarika zvauri pari zvino.
Vana manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvekuti datanza kwanza kuti direct kwanza kubatsirwa nema corporate ne government. I think boxing ndakwanza kuti itakana even number 1 sport muno muZimbabwe.
Zimbabwe yakapembererawo zvekare kutora kwakaita South Africa mukombe we-2019 Rugby World Cup, kwete nekuti vavakidzani asi nekuti mutambi wemuZimbabwe Tendai the Beast Mutawarira aive muchikwata ichi. Mutawarira akasarudza kutambira South Africa sezvakamboitawo Kennedy Tsimba nemhaka yekuona kusarongeka kwezvinhu mumutambo uyu munyika muno. Kunyange zvake aimirira South Africa, zita reZimbabwe rakafambawo sezvo pese paingotaurwa nezvekutorwa kwemukombe uyu zvainzi the Beast ndiwe munyika muno. Zita reZimbabwe richirimowo munyaya dzerugby idzi sezvo Machitas achiri nemukana wekuenda kuma-2020 Olympic Games mushure mekupedza ari pachinhano chechitatu kumakundano akaitirwa South Africa uko Kenya yakakunda. Zimbabwe yakarova Nigeria, Zambia neMadagascar zvekuti ichabatana neUganda kutamba nezvikwata zvakarohwawo mumakundano akadai mhiri kwemakungwa muna chikumi kuti vakwanise kuwana tikiti rekuenda kuJapan. Kwakaita kuchema kukuru mumutambo wecricket mushure mekunge veInternational Cricket Council ICC vakambomisa Zimbabwe kutamba nedzimwe nyika vachiomera hurumende nyaya dzekupindira mune zvemutambo uyu. Kunyange hazvo veICC vakazobvisa chirango ichi, chikwata chenyika chevanhukadzi chemaLady Chevrons chakatadza kunokwikwidzana nedzimwe nyika kumakundano T20 World Cup Global Qualifiers ayo akaitirwa kuScotland muna Nyamavhuvhu.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nezvegore ra2019 iro rave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Makatendeka kubva kuna Pastor Faith Besa kachuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Nyaya yemudzimai wemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa inoendeswa mberi kumusi wa14 Ndira gore rinouya. kanzire gutara Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira gutarayo mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Sandekile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.